Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechishanu kukadzi 15, 2019. Makateerera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvisakamira kuti vatungamiri veZimbabwe vamirire kutsiurwa nenyika dziri kure kana EU pamusoro pekuti vazadzise vega zviri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
European Union yoronga kuwedzera vanhu vaichatemera zvirango muhurumende yeZimbabwe nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu.
Takatonzi neinonzi muchirungu Financial Action Task Force inoongorora zvemari dzinosenzeswa kuita terrorism tikarega kuwisa, tinoiswa pamasanctions.
Zimbabwe yoronga kudzika mutemo unoomesera vanoda kuita chikiribidi munyaya yekutumira mari kana kuti money laundering. Zimbabwe iri kuitawo chipatapata kuedza kuburitsa mitumbi yevanhu vakafira mugodhi kukadoma. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende yemubatanidzwa weEuropean Union nezuro yakaburitsa gwaro rurukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zviwedzerwe pachitariswa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Paramende iyi irikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise nekukurumidza mauto nevechidiki vanonzi vari kushungurudza vanhu vachityora kodzero dzavo. Dare iri rinotiwo rinofunga kuti vanhu vane kodzero yekupinda mumapoka avanoda uye kuratidzira zvavanofunga murunyararo, uye kukurudzira kuti hurumende imire kunangana nevatungamiri pamwe nenhengo dzesangano revashandi reZCTU. Dare reEuropean Union rurikurudzirawo kuburitswa muusungwa kwevanhu vakasungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Dare iri rurikurudzirawo mizinda yenhengo dzaro muZimbabwe kuti irambe ichitevera zviri kuitika munyika uye kushandisa mikana yose kubatsira vanorwira kodzero dzevanhu. Dare iri rurikurudzirawo masangano eSADC, African Union nemamwe kuti ape rubatsiro kuZimbabwe kuitira kuti igadzirise matambudziko ayakatarisana nawo. Mukuzeya nezvegwaro iri, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga, avanoti gwaro iri rabaya dede nemukanwa.
Igwaro rinozipa rakamira pachokwadi, tinoritenda nekuti vatungamiri veEU vari kutaridza kuti vanhu vari kuziva chaizvo zviri kuitika muZimbabwe, uyezve zvinhu zvisina kufanira kuti vatungamiri veZimbabwe vamirire kutsiurwa nenyika dziri kure kana EU pamusoro pekuti vazadzise vega zviri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Hazvaisafanira kuti zviitike saizvozvi kuti vanofanira kuzoudzwa kuti aiwa, remekedzai kodzero dzevanhu venyu, itai zvakanakira vanhu venyu. Zvese izvi zvaifanira kuti zvingoitwa zviendeke pasina kumirira mashoko akanaka azobva kuEU ekutsiura nekushoropodza nekumira pachokwadi kuti aiwa, veEU vane nhume zvirimo muZimbabwe maembasi ari maHarare, vari kuona zviri kuitika, vanoziva kuti ichokwadi kune mishonga, ichokwadi mutemo waraswa muZimbabwe, ichokwadi pane vanhu vakaurayiwa, vamwe madzimai vakabatwa zvidhare, pakaitwa zvakawanda zvisina kufanira zvinofanira kuti zviregenzwe. Uyezve chine kosha isheko rabva kuEU rekuti mauto ngaabude mumigwagwa.
Asi mungaona here gwaro irori kana mashoko eEuropean Union aya aine zvaanoshandura padanho reZimbabwe? Tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kubvuma kuti muZimbabwe makaurayiwa vanhu uye kubatwa chibharo.
watungamiri wenyika nevamwe watungamiri vemuZimbabwe vangaramba havo kutsiurwa vangaita nini asi chokwadi vanenge vachinzwa.
Tiri kunzwawo iro sangano reEuropean Union riri kutaura nyaya yekuti rakurudzira European Council kuti iongorore zvakare nyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vanhu pamwe nemakambani muZimbabwe. Tingaona sangano iri ichisa zvimwe zvirango here pamusoro peZimbabwe?
Zviri kwavari sesangano nekuti ngatirangarirei kuti Zimbabwe yakazvipira ikaenda yega pasi pechibvumirano cheCotonou Agreement. Kureva kuti yakazvipira kuti itivirere mitemo yeCotonou. Apa yatyora mitemo iyoyo inoda kutyora kodzero dzevanhu yechekutanga. Chepiri ndechekuti kuzvisikira moto muziso. Saka zvinoitwa neEuropean Union zviri kwavari asi ngatizivei kuti zvaigonda kuti zvakamiswa ei Zimbabwe yakakurumidza kutova kuti aiwa takanganisa mauto akanganisa kwete kuramba mhosva iri pachena.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo uri kuda kudzikwa nehurumende kudzivirira kufambiswa kwemari zvechikiribidi kana kuti money laundering wakanangana nekuzadzikisa zvisungo zvemitemo yepasi rino inodzivirira mabasa evanopfurikidza mwero. VaZiyambi vanoti vatotanga kunyora bhiri remutemo uyu sezvo mutemo uri kushandiswa pari zvino wakadzikwa muna mbudzi gore rapera uchishanda kwemwedzi mitanhatu chete nekuti ndewe chimbi chimbi unoitwa nemutungamiri wenyika dare reparamende risati rauzeya. Mutemo uyu unonzi Presidential Powers Temporary Measures Amendment of the Money Laundering and Proceeds of Crime Act and Exchange Control. Asi nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinotiwo hurumende inenge iri kudawo kushandisa mutemo uyu kusunga vari kuchinja mari pamukoto zvikuru dhora rekuAmerica nemaRTGS. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZiyambi.
Mutemo uri kunzi mutemo mutsva takatonzi neinonzi muchirungu Financial Action Task Force inoongorora zvemari dzinosenzeswa kuita terrorism tikarega kuwisa tinoiswa pamasanctions. Saka mutemo uyu mutemo watakatonzi nedare guru repasi rese unosungirwa kunge urimo wekuti munhu akangokaruka muakaunti make mane mazimari akawanda iye anga achijaira kuwana $100 woona mane 100,000 bhanga rinosungirwa kubvunza kuti ko mari iyi yapinda umu yabvepi uye waiwana sei. Akatadza kutsanangura fungidziro inobva yaitwa negungano repasi rese ndeyekuti mari iyoyo inogona kunge iri mari iri kuda kusenzeswa kuita zveterrorism. Saka mutemo wakabvumiranwa pasi pese isusu tatatosarira mumashure. Saka takaona kuti rega tiite kuitira kuti zvinhu zvedu zviendeke.
Tinoona muno muAmerica kazhinji sematauriro amuri kuita kana uchida kutumira mari kana ingatodarike 1000 kunana Western Union vanotokuti hunza ID uri kutumira ani vachibvunza mwebvunzo yakawanda wanda. Asi pamadakudzika mutemo uyu tine tanzwa vamwe vakuti aiwa hurumende iri kuda kutorera vanhu zvinhu zvavo.
Vanhu vedu vajaira kungoita uori. Nyaya ndiri kutaura iyi ukaenda kunyika idzodzo dzavari kuchemera kuti dzinoita zvemahuman rights ukaenda kunana America uchida kunowithdrawa mari yakawanda unotogadzika wopiwa kofi wobvunzwa mubvunzo ukatadza kupindura unoona mapurisa auya. Saka zvinhu zvakabvumiranwa zvinoitika nyika dzese asi isusu tatangori nechijairira chekuti unongopinda mubhanga wotora mari yaunoda pasina abvunza. Izvozvo hazvichabvumidzwa nenyaya dzekuti dzefinancing yeterrorism kuti zvinosungirwa kuongororwa kuti mari dziri kufamba zvakanyatsonaka here hadzisi kusenzeswa kuita zvinhu zvinoita kuti vamwe vanhu vange vachikuvadzwa muraramo yavanenge vachiita.
Saka tingati masvika papi pakunyora mutemo uyu bhiri racho riri papi?
Takatotanga kare pakange pachiita vanhu zvekuchinja mari vachiita mazireti vachiita zvisiri pamutemo zvekutengeserana mari. Takabva tagara pasi tikaongorora tikaona kuti ndo imwe nzira inoita kuti tinge tichiita kuti izvozvo zvinge zvichimira. Ndobva tasenzesa masimba ana president anonzi Presidential Powers Temporary Measures Act kuti tisanoisa mutemo iwoyo
gadzirudza kukwenenzvera kuti uende kuparamendi. Saka izvino waredi minister of finance vachatongoenda nawo kuparamendi vonoparura dare robva rakurukura nezvavo wobva wapaswa.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambisi yambi vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tombotarisa musoro inhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti bazi reCivil Protection Unit kana kuti CPU kumashonaland west rasimbaradza urongwa hwekuedza kuburitsa mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri mugodhi webattlefields kukadoma. Vanhu ava vanonzi vakafa mushure mekunge dhamu riri pedyo nemugodhi wavaichera ratsemuka mvura ichibva yapinda mugodhi uyu nemusi wechipiri nenguva dza11 manheru. Mukuru weCPU kumashonaland west amai Cecilia Chitiyo vanoti vakumbira vemigodhi vane michina mihombe kuti vauye kuzobatsira nekubvisa mvura. Topedzisira nekutarisa zvinobepanhau reChronicle iro rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kumusangano we6th Africa Roundtable uri kupera kuVictoria Falls. Musangano uyu une vakuru vakuru vemabhizimisi kunyanya uye une dingindira rakandangana nekutora matano kugadzirisa upfumi kana kuti call for action. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunochitumira kuno. Mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Magadiko wa chamarari ve studio 7 inindonzi mukoma rei rei mombe ndrukuno kukupiritoria yeshi nda kanyanya kubatika za kanyanya nilunya ya katika parliament mashoko akatao wananduna so ataka ona ana kutombotifadza because takafirwa nehama dzakawanda. Kana munhu achikwanisa kubuda achizvitaura pamberi pevanhu kuti nini ndinouraya ndakauraya vamwe vanhu vendisingatombozivi achizama kuda kuzviita gamba rokuuraya vanhu vasina mhosva achibudisa munhu wake sezvoziva kuti ndakauraya vanhu vakawandisa, ko hurumende iri kuti kudii naye? Chiiko chaachaitwa? Wai hurumende yedu ichivharira vamwe vanhu vasina mhosva vakaita sana vachibaya ichisiya kuvharira munhu ari kuzvitaurira kuuraya vanhu. Munhu ari kuuraya vanhu anotaura kuti ndakauraya vanhu haana kana zvaari kuitwa, vozopedza nguva yavo vachitovharira vamwe vanhu zvavo vasina kana nyaya nevamwe vana vanonzi vea under age vari vanonzi vari kuchikurubhi vanovashungurudza. Asi mumwe munhu wakauraya vanhu, he is free, he is outside, ari kutovata kumba kwake. Hurumende yedu ngaititire maserious. Kana vamuna vakagwa zvavanetsa zveofisi ikai zviri nani vangokurura mabhutsu voti aiwaka basa ramakandipa vana vezimbabwe irika ichokwadi inini handiri kwanisi. Tingatovaita gamba pakunzwisisa kwavo kusiya chigaro zvakanaka because vari kuitadza nyika iyi.
Vateereri vestudio 7 nevabati vayo pasi kwese, ndinoda kukwazisai muAfrica. Dambudziko rataita nhasi ndireri, purezidendi vari kutaura nezvokudira jecha. Anodira jecha ndianiko kana munhu achinyima maticha mari? Anodira jecha ndianiko muchikafu kana munhu achienda kunopaza mabhizinesi evanhu vanozvishandira vaanoziva kuti chokwadi munyika mavari umu hamuna mabasa? Chikonzero ivo vehurumende ndo vakatadza kurana upfumi hwenyika. Naizvozvo nhasi uno tiri kutarisa mahuman rights vari kunetserwei vanhu ava? Vanhu ava vanoshanda mune dzimwe nyika dzese. Vanhu ava vanongotaura kuti apa ndo pakanganiswa, apa ngapagadzirizve, mutemo ngaudai. Zvavanotaura ndo zvinoenderana nemutemo webumbiro reZimbabwe, asi kunonzi vanoda kupidigura hurumende nekuti vataura. Chavanoda ndechipi? Nhasi unotarisai muone uyo anonzi Dexter Nduna uyo ari kuti iye ndasvibiswa naMuliso. Asvibiswa papi? Neumbavha
nokuti iye ndiye akadozvisvibisa nokuti chiri nani chiumhondi ndomumbavha akuda kutsvaga imwe 10,000 angosiyira 1 million kuti iite 10 million 11 million yaakatora uko awedzere iite 22 ndozvadiwa mupfungwa make ipapo. Mahuman rights anotaura ndakauraya vanhu vandisingakwanisi kuverenga, aiuraya mombe rane bucha hero.
Ngatifungei zvegore ra 2007-2008 kuti chii chaiitika. Tinoita sekunge tinokanganwa. Tisakanganwe veduwe. Chinonzi history hatifaniri kuita history yemumapepa yatinoverenga mabhuku. Ngativerengi ihistori yatinoona isusu vamwe takaona zvakawanda pamusoro pemari dzedzinoiswa nehurumende yedu inokonywa iyi. Hapana inofungofanana nekuti iri kuzvigadzirira manyuzipepa ichigadzira ichiti ngatiti imari yogadzira mangwana mazikaki pepa yoti ngatigadzire imari, iri kutotamba zvayo. Ngavafunge zvakaitwa natsvangirai chete.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirai kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Tinodawo kutenda vari kutiona paFacebook vanosanganisira mukoma Chance Sharu vari kuti vari kuGrenade Side kuHarare, mukoma Emmanuel Nyakonda vari kuti mahwana atanga, mukoma Lawrence Simbarashe Mafoko, Brenna T. Madzinga, Douglas Kanyanda, Emmanuel Nyakonda, Kanisio Mutsindikwa, Sekai Masango, Emmanuel Nyakonda zvakare, Bernard Afik Alid, Nicodemus Matariro, ne vamwe vari kutabo, Tandiwe Taviso. Tinotenda zvikuru. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuAmerica. Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro kutambira vaWilliam Barr kuti vaite muchuchisi mukuru wenyika. Masenata makumi mashanu nevana vakavhotera vaBarr, asi vamwe makumi manomwe nemashanu vakaramba kuti vapiwe chigaro ichi. VaBarr vakambovawo muchuchisi mukuru muhurumende yamuchakabvu George H.W. Bush. Topedzira nekutarisa zviri kuitika muSouth Sudan, umo vanhu vemunyika iyi vari kupikisa hurumende vari kuti vachaenderera mberi nekuratidzira kusvika mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vasiya basa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupfuurwa kwevanhu nekuda kwemitemo yakareruka yekuti vanhu vakwanise kutenga pfuti. Gore rapera musi wa14 kukadzi, mumwe munhu ainge aine pfuti akauraya vana vechikoro gumi nevanomwe pachikoro cheMajori Stoneman Douglas High School, Parkland kuFlorida. Vamwe vana gumi nevanomwe vakakuvara. Izvakapa kuti vana vechikoro muAmerica vafore muWashington DC kuti mitemo yepfuti ivandudzwe nedare reCongress, asi kusvika pari zvino zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida. Kubva nguva iyi kwapfurwa vanhu vanodarika vana panguva imwe chete kanosvika mazana matatu nemakumi mashanu. Mukuzeya nezvenyaya yepfuti iyi tabata muzvinafundo Moses Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California, Santa Barbara.
Nyika ino yeAmerica inozikanwa pasi rose kuti ndonyika inourayana vanhu vachishandisa pfuti zvakanyanya. Pasina chinonyanyoitwa kana zvakadaro zvaitika. Nekuti pfuti muno munyika semazivo enyu tingati industry ine mari yakawanda kuna vanodzigadzira. Dzichishandiswa muno nevanhuwo zvavo, dzichashandiswa muno nevechiuto uye dzichiburiswa kunze kutsvaga mari yeupfumi hwenyika ino. Saka pfuti patingati pamongo yemabasa emuno ekutsvaga mari yeupfumi muAmerica. Saka ndinoona pasina kusukunyuka ipapo kuti zvigadziriswe.
Imi muri muzvinafundo munodzidzisawo vana muzvikoro, munoita here zvidzidzo zvekuvadzidzisa kuti kana pachinge paita munhu ane pfuti vanoita sei, zvinofamba sei muzvikoro?
ndakaona pamba ndatozomboiteerera kuti yakazofamba sei. Ndofunga tichange tine kudzidziswa masvondo mashoma anoteera kuti kana uchinge kwaita munhu anopfuura vamwe munofara kuita sei kuti muzvidzivirire. Asi ndofunga chidzidzo ndichimwe chete chekuti munotsvaga pamuri pavo pakuhwanda sanangwe motsvaga kuzvivharidzira. 2016-2015 pakaitika chinhu chakadaro pano paUniversity of California Santa Barbara, asi muri munzvimbo inogara vana, kind of off campus. Pakaita munhu akashudha vanhu pakafa vakati sanganisa vamwe andakatombofundisawo ini nevana vangu, mumwe anga ari kusouth africa chai, mumwe anga ari wemuno zvake. Pakaitwawo misangano yekuchema-chema kuti haona gadzirisa zvinhu vanhu varidzoinvesta koinvesti gadzirisa zvinhu, asi zvinongotimbombombo zvongopera zvakadaro.
Mubvunzo wekupedzisira, takambonzwawo vamwe vasingadi kuti vanhu vatorerwe pfuti dzavo vachiti ko kuisa mapurisa ane pfuti muzvikoro. Munoonawo zvichibatsira here?
Mapurisa ane pfuti pane nyaya vazuvi nekuti makatasa nhoro nenyika ino mapurisa ane pamberi chaizvo pakuponda vanhu kunyanya verudzi rwedu isu vechitema. Saka handizivi kuti mapurisa akapinzwa muzvikoro zvingamira zvakanaka here. Zvinotsvagara zvitoitika kuti mapurisa ndovauraya vanhu akare. Saka pfuti dzofanira kuti dzibiswe munzira munofamba vanhu. Ngadzirike kupinda muzvikoro. Zvikoro zvakawanda zvinotaura nemapurisa nakare vane pfuti. Zvikoro zvevana zvepasi. Mumaunivhesiti umasandaona hangu handizive pano penda hapana kuna bhabha hakuna mapurisa ane pfuti. Vanenge vari kumausawo kwavari ikoko asi hamuoni pfuti pese pese. Asi vana vamwe vanenge vari nadzo mabhegi avo zvekuti kwakuzaa mapurisa ane pfuti vana vari nadzo mabhegi avo handizivi panobuda chakanaka here pa.
Avo vanga vari muzvinafundo Moses Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California Santa Barbara. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi Pauline Gundidza.
Ndinofara chaizvo kuti ndikuzivisei kuti gore rineri album riya ratakabvira kutaura raakubuda titori kupikisa izvezvi. Ndiri kushanda nemaproducers vakati wandei who have been working with since I started doing music. Some of them date back to even before I was doing music. They were working with the likes of an Andy Brown to me. So I've gone the Mbira route and I'm feeling ndikunzwa kufara nekuzadzikiswa because Mbira is a big part of who I am. Ndakaenda kuchikoro gore rakapera pasere ndichinodzidzira Mbira. Saka pari zvino ndaakupikisa album rangu rinonzi Chosen.
Saka damba refu iri rine nzimbongani chaizvo?
Pari zvino tatiri pa 10 songs. Zhinji dzacho ndakanyora ndini. Dzimwe dzacho tiri kudawo macollaboration asi hatisati tazvakuti vachatendera kusevenza nesu ndevapi. Asi ndakambotaura navaVictor Kunonga ndemunyai wemaartist atinenge tichisevenza naye paalbumu. Tinenge tichizoonawo vanenge varatidzewo chido kwatiri vanenge vachiziva zvatiri kuita vanoda kuuya vachitibatsira vachititsigira tinenge tichivatambirawo zvakare.
Saka rese munenge muchiridza iwo musambo une Mbira mukati?
Ya, ndingangoti rese asi kungoti munhu ane mativi akasiyana. Pane rimwe divi rangu inini rinokwanisa kuimba zvakasiyana-siyana. Ndofunga sekuza kuita katanga tiri inonzi Urban Grooves nasati ndakuridza hangu Mbira. Asi taitoridza dzimwe nziyo dzinenge ana dancehall, ana reggae. Ndoimwe umwewo musambo kunze kwembira. Ana dancehall reggae music yechicaribbean ndoyandakafarirawo pakufamba kwandakaita murwendo rwangu mumusic. Saka dzimwe dzacho muchaona kuti dzinenge dzisina Mbira asi inini I'm consistently the same person Pauline. Saka wedza pane Mbira kana kuti hapana, tinoda kungobudisa chimiro chaPauline kuti vanhu vaye vaimbotiteera tichiri maFreak vambokwanisawo kuziva inini semuimba anenge azvimiririri. Saka zhinji hongu dzinenge dziri dzembira asi tichaedza kusanganisa kuti vatereri vechivago vanotsva vanowana padamba refredi.
Kwa muri mzare Pauline, mbira dzaka kosha zvakadi?
Samu zvaro muno muzimbabwe munototererwa nemashoko nekukosha kwembira. Tikafamba kune mamwe mativi enyika tinoona kuti munhu nemunhu anodada nerudzi rwake. Pane zvimwe zvinhu zvekuti ukaenda uchinoratidza kune vatereri mafollowers, zvinhu zvavanoona kubva kune mamwe macultures vakagara vari mazviri vakazvitanga. Isu maZimbabwe ndinoona kuti this is the time yekuti tichitanga kuratidza nyika yese pasi rese kuti chii chinoitwa kuti tive maZimbabwe, chii chinotisiyanisa pane vamwe, kana takaungana pane vamwe chii chaungati icho chinoratidza kuti muZimbabwe. Ende mumwoyo mangu ndinofunga kuti mbira is the way forward.
Saka pa damba refu renyu riri kuuya here, pane kambo here kamungangoti mbire masekenzi mashoma shoma?
Hongu. Anonzi the one tinenge tichitaura kuti Mwari ndiye mumwe chete. Hongu tingamudana nemazita akasiyana, vamwe vanomuti Sakatenda, vamwe vanomuti Musikavanhu. Saka ndichambokuimbira iwo kachidimbi. Pane chimuti pandinofamba ndiri mbega murima, ndione nzira pasi pasazondimedza, nekuti aripo anondichengeta, anopachiedza, ndiye anoperekedza. Dombosira ipapo. Album kana rabuda muchazonzwa zvizere.
Aiwa, tiri kuzviona kuti idamba refu rege richinakidza zvikuru nemaimbiro amuri kuita apa. Muimbi Pauline Gundidza ari parunare muHarare. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. European Union yoronga kuwedzera vanhu vaichatemera zvirango muhurumende yeZimbabwe ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe yoronga kudzika mutemo unoomesera vanoda kuita chikiribidi munyaya yekutumira mari kana kuti money laundering. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare nenguva dza 7 PM. Iko zvino vatereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naStandekile Mhlanga.